Manera kanaka murie Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero yakanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu ndira 31/2024 makatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Blessing Zulu ndiri mu Washington DC nditi ndezvinezviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vanasi vangu ndongo vakuruzira kuti ngatirambe takabatana kudogo makatadza kwandiri kutadze kuno mumwe kunamwe vese vari kutambudzika. Zvakare ndida kutenda bato re Job Scholar Solidarity Movement nebasa kura vakaita.
Studio 7 yoita hurukuro nava Job Scholar avakaburitswa mutirongo nezuro.
Tinoona kuti chakakosha kuti vana vazive zvavari vachiri vadiki vasari vamhandara nemajaha. Kuti pamanozosvika pakunzi vamhandara ave jaha, agare ari munhu ari kuziva zvaari, anoziva kuzvibata, kuzvichengetedza.
Ongororo yabuditswa nhasi nehurumende nemasangano akazvimirira oga inoratidza kuti vana vakawanda vari kubatira pamuviri vasati vabvazera. Tichakupai zviri kuitika kumakwikwi eAfrican Nations Cup kuIvory Coast. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbova miriri wezengeza West mudare paramende vaJob Scholar avo vakaburitswa mujerere chikurubhi nezuro vanoti vari kuda kumbotura befu vasati vaona kuti votora gwara ripi mune ramangwana ravo munyaya dzezvematongerwo enyika. VaScholar pavabvunzwa nezvekuti vari kubatana nevari kuzviti munyori mukuru webato reCitizens Coalition for Change vasengezo Shabangu sezviri kubuda pane mamwe madande mutande vati havatombovazive. Mutoro wedu wenhau Mulondolozi Ndlovu aenda kumba kwavaScholar kuchitungwiza kunotaura navo akatanga nekuvabvunza kuti vanoti kudii nerutsigiro rwavakawana vari mujeri.
Mazvita nokugona kwamakaita basa makamira neni mose imi vana veZimbabwe vari muno munyika yeZimbabwe nevari kunze kwenyika makamira neni zvakasvinya ende ndinokutendai. Hakuna zvimwe zvandakakwanisa kuti ndikupei. Zvamakakwanisa kuita ndechokuti makaramba muchiita kuti nyaya yangu igare iri mukati mematare epasi rino rose. Kechipiri makabatsira mhuri yangu magonero amakanga muchiita in small and bigger ways muchibatsira mhuri yangu for them to be able kuti vave vanyondigira chikafu kujere kwananga ndiri uye kuti vana vangu vakwanise kuti varambe vachinda kuchikoro. Dai rwanga kusi rudo rwenyu ndanga ndisina kwanisi kuti ndigova nokugadzikana nokushungurudzika kwanga kusvika mhuri yangu.
Vamwe vari kunetseka kuti makaisirwa chef pachikafu chenyu ngatsanangura nyaya.
Ndakaisirwa chef ndikarwara zvikuru kwazvo ndiri mukati metrongo. Pamwe ndikasvika pakubudisa tsvina yakanga ine ropa asi chiripo ndechokuti ndakazodana chiremba wangu wokunze kwemajeri akauya akandirapa akandipa mushonga ndikarapwa. Saka pari zvino ndine urongwa hwekuti ndotariswa nokuvhenekwa kuti zviro kwazvo mumiri wangu wakamira sei. Kune dzimwe nyika kune vavolontia kuti tioda kuti tikubatsirei kuti muvhenekwe tione kuti kurwara kwamakaita kwakamira sei. Kuna vamwe vakandiona pamavhidhiyo nezuro manheru andakatorwa nevanhu vakauya chinditora pandakabuda mujere vachiti ha tiri kuona sokuti maonero atiri kuita ganda renyu nemamiriro amakaita kuti pane zvatiri kuona kuti zvinenge zvisina kumira zvakanaka uyai kuno tikubatsirei tikuvhenekei tione kuti hamuna kurwara here.
Asi kurudzira mukupa vana veZimbabwe tangisatsara nenguva yatiende kuti
vanasi vangu ndongo vakurudzira kuti ngatirambe takabatana rudogo makatadza kwandiri rutadzei kuno mumwe kunamwe vese vari kutambudzwa. Zvakare ndoda kutenda bato re Job Scholar Solidarity Movement nebasa kura vakaita vamasara ure netimu yavo vaobed masara ure netimu yavo vakaita basa rinoshamisa munyika sezvo muchiziva kuti ndanga ndarashwa navanhu vese vandanga ichitarisira kwavari kuti kungabva rubatsiro pavakatanga kutora basa iri re Solidarity Movement vakaita zvishamisa vanhu vese nepasino rose vakatanga kusumuka muwandu hwavo kuya kuzoparutsigiro saka ndinovatenda vakomana nevasikana the Job Scholar Solidarity Movement nebasa ravakaita hatisi kuzoparadza Job Scholar Solidarity Movement nokuti handizivi kuti mwengu wangu ari kundirongera zvipi saka ndezvokuti haungati mauto chichetai zvombo pasi nokuti hondo yapera aiwa bodo hatizivi kuti mwengu ari kuronge zvipi.
Vaimbova miri wezengeza West mudare paramende vaJob Scholar vachitaura namulondorozi Ndlovu weStudio 7 vari kuchitungwiza. Hurumende yakabatana nesangano reUnited Nations Population Fund nemamwe masangano anoshanda akazvimirira nasi aburitsa gwaro rinoratidza kuti vanasikana vakawanda vemuZimbabwe vari pasi pemakore gumi nemanomwe vari kubata pamuviri uye vamwe vavo vari kuzoshaya vachisununguka vamwewo vachiedza kubvisa pamuviri. Tobias Mudzingwa anoti panyaya inotevera.
UNFPA nemamwe masangano aya vakaita tsvakurudzo yekuona kupararira kwaita dambudziko revana vari kuita pamuviri vasati vabhazera pakati pegore ra2019 nera2022 mumatunhu matanhatu enyika. Mukuru anoona nezvetsvakurudzo musangano rakatungamira tsvakurudzo iyi reCenter for Sexual Health and HIV AIDS Research Zimbabwe muzvare Zivai Mupambirei vaudza Studio 7 zvimwe zviri kukonzera kuti vanasikana vabate pamuviri vachiri vadiki.
Takaona zvakare kuti kuoma kuri kuita zvinhu munyika yedu yeZimbabwe kuri kukonzera kuti vana vange vachida kuwedzerawo mari kuwanikwa nevabereki vavo. Izvi zvaita kuti vana vange vakutengesa amo mabhizimisi vakutengesa pamigwagwa. Zvinova zvekuvaisa panjodzi yekusangana nevanhu vanobva kunyikidza kana kuti ivo vanopedzisira vakutengesa kuti nekuda kwavo pachavo. Takaona zvakare kuti vana vamwe vakushandisa zvinodhaka zvichizokanganisa kuzvidzivirira kwavanokwanisa kuita panyaya dzepabonde.
Vachitaurawo pamusangano mumwewo mukuru weUNFPA muZimbabwe muzvare Miranda Tabifo vati vanasikana vemuno vanoda kuchengetedzwa nemunhu wese zvake.
Idambudziko guru riri muZimbabwe riri kusangana nevasikana rinoda kugadziriswa. Kubva kuvabereki kusvika kuvanhu vari munharaunda panoda kushanda pamwe chete. Tinotenda hurumende iri kushandidzana nesu uye isu tinovimbisa kuramba tichiisa simba kuti mwanasikana wemuZimbabwe achengetedzwe.
Tsvakurudzo iyi yaburitsa kuti pamakore matatu kubva muna 2019 madzimai nevanasikana vakafa vachisununguka vana vanodarika chiuru chimwe nechidimbu kana kuti 1532 uye pavashakabvu ava vanosvika mazana matatu ane makumi masere nevatatu 383 vainge vari pasi pemakore makumi maviri nemana ekuzvarwa. Zvabudawo pachena kuti kune vana vari pasi pemakore gumi nemana 14 vaive vatotanga kuita zvepabonde nevanhu vavanoziva asi dzimwe nguva nevavasingazivi. Mumwe wevechidiki anoshanda nesangano revechidiki reYoung People's Network DeBrian Mugara Panyama anoti vakomana nevarume vanoda kudzidziswawo pamusoro pekuchengetedza mwanasikana.
Most of my programs mazhinji anonyanyotageta mwanasikana and mwanakomana kazhinji kacho haanyanyi involve mumaprograms aya. Zvinoreva kuti izvo kazhinji kacho ruzivo maererano nenyaya dzesexual reproductive health runenge rwakawandira kuvasikana but kuvakomana riri shoma.
Vachitaura neStudio 7 mukuru wevakuru vanotungamira zvikamu zvemubazi rezvedzidzo yepasi muzvare Kwadza Nai Nyanungo vatiwo panoda kuitwa chirwirangwe kuti dambudziko rakatarisana nevanasikana iri ripere.
Tinoona kuti chakakosha kuti vana vazive zvavari vachiri vadiki vasari vamhandara nemajaha kuti pamanozosvika pakunzi vamhandara ave jaha agare ari munhu ari kuziva zvaari anoziva kuzvibata kuzvichengetedza.
Mutungamiri wevana vadiki vemuZimbabwe Nivhu Mavhu anovawo mudzidzi wepachikoro cheGoromonzi High School anoti vechidiki ngavatambire kure negambukambo revakuru bonde.
munhu iye semwana anofanira kuziva chakamunakira nechakamushatira. Ndinofunga kuti sezvo government yakapa age of consent ye18 vanoziva zvavari kuita, saka kana munhu asati asvika age of consent ye18 ngangogara asiyana nazvo zvekuda kuinza kuti mune yatinoti sexual activity.
Ongororo yakaitwa iyi yakabudisawo kuti vechidiki vakawanda vari kuenda pabonde vasati vabva zera uye vasati vaziva nzira dzekuvaka mhuri dzakafanana nemakondomu pamwe chete nemapiritsi ekudzivirira pamuviri. Asi kunyange vamwe vaine ruzivo urwu, varipo vane chitsama vanonzi vanotya kuenda kunobatsirwa muzvipatara zvehurumende sezvo dzimwe nguva vachizopedzisira vave kubvunzurudzwa naana mukoti vanoshanda munzvimbo idzi. Mamwe masangano akashanda neUNFPA paongororo iyi anosanganisira UKAID, UNICEF neEuropean Union. Mubatanidzo wemasangano aya nehurumende unoti kubatirana pamwe chete kurwisa dambudziko iri ndiyo yega nzira ingaderedza uye kupedza kuzvitakura kwevana kwadai kukwira. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Mutongi wedare repamusoro Justice Gladys Muri vakamisa nezuro chikoro cheHarare Polytechnic College kumanikidza vadzidzi kubhadhara mari yedzidzo nemadhora ekuAmerica chete kwete emunyika. Mutongi akati zvikoro zvinofanira kubhadharisa vana nemadhora emunyika zvichishandisa chikero chemari mumabhanga pazuva iroro kana kuti interbank rate. Mutongo uyu wakapiwa mushure mekunge mumwe mudzidzi pachikoro ichi Valentine Ziko achimirirwa negweta vakosa Mncube vanova nhengo yeZimbabwe Lawyers for Human Rights vati chikoro ichi chiri kutyora mutemo. Zvikoro zvakawanda zviri kuti dhora remunyika riri kuramba richaya simba nekudaro zvave kubhadharisa nemadhora ekuAmerica chete. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Taboka Ncube abata vaziko.
Takaendawo kudare tichimirira vadzidzi vepaRepolitic mushure mekunge vakuru vanotungamirira yaRepolitic inoadministration vakanga vachidhimanda kuti fees inge ichibhadharwa nemari yekunze inovayo yekuUnited States of America. Ndo yakanga vachida kuti vadzidzi vabhadhare nayo vasingade mari yedu yemunyika ino yeRTGS. Ndo yakanga vachiramba.
Vakuru vechikoro ivo vaiti kudii nezvenyaya iyi?
Patakaenda kune vakuru vechikoro tichida kuti tovabvunze tinzwisise kuti nei vachida mari yekunze chete, havana kukwanisa kutipindurawo mubvunzo uyoyo ende havana kukwanisa kutipo clarification yekuti wai zviri kuitwa sokudaro. Chavakakwanisa kutiudza ndechekuti havakwanisi kutipindura mibvunzo yedu nekuti hatina kunge tasarudzwa neadmini yavo kuti timirire vadzidzi.
Pamakaenda kudare, zvikonzero zvamakapa ndzvaiva zvekuti kudii?
Sezvinotaura nemiso vatichar education iyo inogazeta mafees edu inoti mudzidzi anokwanisa kubhadhira mari neashandisa mari yokunze kana yenyika ino yeRTGS. Ende uyezve tichitarisa kuti isu sevana vabereki vedu vazhinji vanenge vachishandawo mugovernment vachitambiriswa mari yenyika ino yeRTGS.
Dare iro rakati kudii uyezve makatambira sei mutongo uyu?
Dare rakaisa mutongo wekuti chikoro chinofanira kutambira mari yenyika ino yeRTGS kana vadzidzi vachinge vachida kubhadhara fees yavo. Mari iyoyo inokwanisa kushanda sezvinotaurwa neMinister of Financial Education. Mutongo uyu tinoona kuti uri kutambirwawo zvakanyanya nyanya nevadzidzi. Vadzidzi vari kufara nemutongo wakabva kudare wekuti tinokwanisa kubhadhara fees yedu nemari yemunyika ino.
Avo vanga vari mudzidzi weParare Polytechnic vaValentine Ziko vachitaura paRunare muHarare naTaboka Ncube weStudio 7. Vanogaya hupfu vari pasi pesangano reGrain Millers Association kana kuti GMAS vanoti vatanga kutenga chimwe chibage kubva kuSouth Africa sezvo chiri mumatura eGMB chiri kunzi nehurumende ndechekubatsira vanotambura chete. kunyangwe ve Grain Millers Association of Zimbabwe vari kuti chibage chiripo iko zvino chinokwana hupfu. Vamwe vanoti upfu watotanga kushomeka muzvikoro muzvitoro uye wawedzerwawo mutengo. Nonurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Gurukota razvima industry amai Stembiso Nyoni vanoti GMB ine chibage chinokwanira nyika asi mabusiness vane mvumo yekutenga chimwe kunze kwenyika.
No, but millers are free to get money.
Vanogaya chibage havarambidzwe kutenga kunze kwenyika nekuti ibusiness munhu anotenga kwakachipa.
Zimbabwe yaimborova bembera kuti ine chibage chakakwana kunyange masangano akaita seWSP ainge ayambira kuti vanhu vanodarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana manomwe kana kuti 2.7 million vakatarisana nenzara munyika nekuda kwekusanaya zvakanaka kwemvura. Sachigaro weGMAZ vakafadzwa Musarara vanoti kusvika pari zvino vakwanisa kutenga mametric tons zviuru makumi maviri kubva kuSouth Africa.
Tikuwana chibage kubva kuSouth Africa tichipamudzira pane chibage chatiinacho chemuno muZimbabwe. Tinodayira kuti chatiri kupinza pari zvino chingangoita 20,000 tons.
VaMusarara avo vari kutenderera matunhu makuru ose vachiongorora mamiriro akaita nyaya dzehupfu vanoti vari kugaya hupfu hwakawanda asi hausi kusvika kuvanhu nemitengo yakatarwa.
Kune artificial shortage yekuti upfu hukupera apo nepapo asi kwete nokuda kwekuti chibage chishoma kwete.
Mukuru wekambani inogaya hupfu yeNational Foods Vachipo Nheta vanoti vari kutengawo chibage vametric tons zviuru gumi pasvondo kubva kuSouth Africa. Patabvunza kuti sei makambani ave kutenga chibage kuSouth Africa asi hurumende ichiti matura eGMB akazara, mutauri weGMB vanhevha Kanyemba vatititaure nemunyori mukuru mubazi rezvekurima muzvinafundo Obet Jiri avo vati chibage chiri kuGMB ndechevanhu vanotambura chete.
Mukandiisa GMB, GMB is not this bioflast resort. I think GMB haifani kupa kumamila, inofanira kupa for social welfare ndo SGR asi Green Reserve. Zvino mukati murovigisa motora mupa zvevo vanhu vane kapasiti vari mubhizinesi rokutenga chibage unoti munenge maakuitei mazi.
VaMusarara vanoti vari kutenderera matunhu ose mushure mekunge vanhu vagunun'una kuti zvitoro zvikuru zvakawanda hazvisi kutengesa hupfu asi hwakazara muzvitoro zvidiki uye huri kutengeswa nemari yakawandisa pane inokurudzirwa. Hupfu makirogiramu mashanu kana kuti 5 kg inofanirwa kutengeswa nemari madhora mashanu nemasendi makumi mashanu kana kuti $5.50 iri kutengeswa muzvitoro zvidiki nemadhora masere kana kuti $8. Amai Nedzi Mupandawana ndemumwe ari kuchema chema nekushayikwa kwehupfu hune mutengo uri pasi.
Ndakanga ndaenda kumuvendors ndikashaya. Okay, ndakashaya. Ndakanga ndaenda kushaya. Saka musoshiya ndakashaya. Saka ndinokona sekuti hupfu vakuviga pakudzima price ndokufungoka.
Amai Nyoni vanotiwo vakavimbiswa nevanogaya hupfu kuti hupfu hauzoshayikwi munyika uye vanokurudzira vanhu kuti vamhanharire vezvitoro zviri kudhurisa hupfu kumapurisa sezvo iri mhosva.
Mukaona vezvitoro vachidhurisa hupfu vamhanharirei kumapurisa sezvo iri mhosva.
WFP yakatotanga kubatsira vanhu zviuru mazana maviri nemakumi manomwe kana kuti 270,000 nezvekudya kusvika muna kurume. Ndakamira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Tine urombo kwekuzivisai vateereri kuti kutanga musi wa12 kukanzi tinenge tisasati penyure chirongwa chedu chemangwanani.
Asi zvirongwa zvamunofarira zvakaita sechamunotaura zvamunofunga zvichange zvotepenyurwa manheru kutanga nenguva dza7.
Panzvimbo yechirongwa chemangwanani ichi munenge mukwanisa kunzwa zvirongwa zvakaita seDaybreak Africa neVOA International Edition mururimi rwechirungu.
Musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zvemazuva ose zveshona nende Ndebele zvinotanga na 7 Maneru tichitepenyura zvakare zvirongwa izvi na 9 uye 11 Maneru.
Tinotenda nerutsigiro rwenyu. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Panguwa iyo nyika dzepasirino dziri kuti hondo pakati peIsrael nechikwata cheHamas imbomira kuitira naurano dzekuti vasungwa nevari munhapwa vasunungurwe. Mauto eIsrael anonzi abomba muGaza achitiwo auraya varwi veHamas 15. Bazi rinoona nezveutano muGaza rinoti vanhu zviuru 20 nemazana mapfumbamwe kana kuti 26,900 vaurayiwa muGaza. Israel inoti vanhu chiuru chimwe chete nemazana maviri kana kuti 1,200 vakafa pakapinda chikwata cheHamas munyika iyi ndokutanga kuuraya vanhu. Kubaiwa nhomba yemheta makumbo kana kuti polio kwaifanira kutanga muna mbudzi gore rapera muKenya kukamiswa nenyaya yemvura yainaya kwatanga zvakare iwo mwedzi uno. Kenya inoti urongwa hwekubaya vana vari pasi pemakore mashanu zvuru mazana nemanomwe nemakumi mashanu kana kuti 750,000 huri kufamba zvakanaka. Chirwere ichi chikasarapwa chinokonzera urema. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Nasi tine hurukuro navagarikai Nyajina vari kushanda semutyairi wemotokari inotakura vanhu kana kuti taxi driver vari muCape Town, South Africa. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandebiri weStudio 7.
Munyika yeSouth Africa ndakauya gorora 2007 mushure mekunge ndarasikirwa nebasa kuZimbabwe kwandaishanda kuTel 1. Ndokubva ndauya kuno, saka pandakapinda muno muSouth Africa ndakamboshanda zvakafanira imwe hotel for 8 years. Ndade kuzoonawo kuti makora anenge akufamba aya mukukura umu, tingarambe takangombunyikidza ana adiki kuramba tichingomukira nevana adiki kumabasa, ndokusiya basa ndokupinda mubasa remataxi. Ndaona kuti ndorine age inenge yakanga yakuenderana nezvandiriwo 40 years and above, isina pressure. Saka ndokuchitanga kupinda muchitaxi industry muzvakanaka nakawo.
Tinozwa kuti zvizvarwa zveSouth Africa hazvidi kuti vekunze vange vachipinda mumabasa azvinenge zvichiita akafanana naivo ekutyaira mataxi. Muri kukwanisa sei kunge muchiramba muri mumubasa iri tichinzwa matambudziko anoitika yekuti dzimwe nguva vanotorwisa vatyairi vekunze kana kupisa dzimotokari dzavo?
Chinoita kuti tirambe tiri mubasa iri ndezvimwe zviya zvokuti pane nyushi dzinoruma ndopane huchi ipapo. Saka unoramba uchidarowo kuti zvazvaita kuti ukaramba uri kokumba nhai vakandemiri unodyeiko, woramba wakadaro kuti hapana kusiri kufa. Kunyange iyo nyika yedu iyoyo chaizvo kuna vamwe vari kugaramo vachigomera, asi nechikonzero chekuti chokubata chaiyo chaicho panenge pasina, unozoona kuti aiwa regai tirambe takararo. Bari chinoitika zvavo ndechokuti vanhu ava vanotivenga havo vagota sekutidawo futi, asi vanogarika nawo zvakanaka chaizvo kana uri munhu usingade kubata-bata chavo mune zvakaipa.
Matimambosanganawo here nematambudziko iyaya ekurwiswa kana kutorerwa dzimotokari? Tinonzwa kuti muSouth Africa munoitwa yavanoti pachirungu carjacking vachishandisa futi nezvimwe zvakadaro.
Ya, nyaya yecarjacking iyi aiwa tasangana nayo kakati kuti iyezvo ndingati ndasangana nayo kakatatu zvichisangana nayo. Pekutanga handina zvandainge ndafungira kuti zvii zvaiitika, ndakange tasiushedzwa nenyaya yefoni dzatinoshandisa idzi. Zvisinei mota haina hayo kutora nguva yakatirebei nekuti mota yange ine treka. Mapurisa akabva amhanya mhanya in 20 minutes time mota yakanga yawanika. Ii ndakasiya ndarohwa nechibhakira ndakutobhidha paya paya mota dzibva tazoiwana zvangu.
Mune tarisiro yekudzokera kumusha here kuti munge muchitangawo kana bhizimisi renyu iro rekutakura vanhu redzimotokari idzi kana mateksa?
Tarisiro chaive kuti nemamiriro akaita nyika yedu yeZimbabwe kuenda kunotakura vanhu vemateksi kumusha, handina tarisiro iyoyo nechikonzero chekuti vanhu vagare vacho vemuZimbabwe vacho mari yacho inenge isipo, ndezvekuchema chete. Saka ndinoona zvakanaka kuti ndiwe munhu anoaka musha wangu semavakira andiri kuitawo, kuti kana ndikazonge ndazoroora ndine wanawo zvandinenge ndichiita ndiri pamusha tika chenge toto huku, tumbuzi, nishida aro ndilipo zikita wangu isozo. Asizo kutitakure wano kumushacha iso. Zichida kana pane ne kusanduka unekwa ita ubarara mire wano Zimbabwe. Ndua ningawa ingwe nishida aro babaka ndemi.
Shukura munga siri lawa nawe Zimbabwe wangadae waka tere rapa ni inungua.
Shukura munga siri lawa nawe Zimbabwe shukurusa rati nao muno munika ya South Africa ili ndire kuti. Kunewa koma na ne wasikana wari mbasa atisubita tuwa garewe muno. Na wasa kangano wasa taka winga kubanyika ili shipikirwa. Kutaka winge ende njilo wakuru zanga garo ranewe matongo.
Awo wanga wari chuzaru wache Zimbabwe wa garikai nyajina. Wari barunare mu Cape Town, South Africa na junga kandemiri we Studio 7. Mu makwikwi Africa Cup of Nations ashika kuma quarter finals achaenderera mberi nemusi wechishanu. Nigeria ichitamba ne Angola nenguva dza 7 PM, DRC ichitamba ne Guinea nenguva dza 10 PM. Mumwe mitambo iriko nemusi wemugovera. Kuti tize nezvemitambo iyi ngatinzwe hurukuro yaitwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 nevaimbo vamurairidzi wechikwata chemaWarriors vaCharles Mhlauri.
Game, to be honest with you, bora riri kuchinja in each and every year. But my stages, I get us an Africa Cup of Nations, World Cup, UEFA. I'm not sure my changes are nga chichika in the world of football. Saka namagatiaza, kajipane zaga wanda zinozito. Kipane my analyst, I was once in the FIFA technical committee. We'll be analyzing kuti what are the changes that have come up in this tournament. Saka namagatiaza, this riri kuchinja. So in every tournament, like right now, we can write a report as soon as our owners are changed from our tactics. That my tactics are engaging ourselves. This one, how has the most of the team been able to break their opponents and break their lines? All those things. This is very, very important. Team, especially as a country, we learn from a coach's perspective. Then for administration, you know, we know the border bridges are not tunga miru say, and then under there, the camera say. Nekwatiri kwashona kuti ndepapa tofa kuti gadzidzo saka gore rino tinogona kudzidza zvakawanda.
Tombotarisawo nyika yeZimbabwe zvii zvingadzidzwe nenyika yeZimbabwe pane zvatiri kuona zviri kuitika ikoko kuIvory Coast.
Ivory Coast, I mean, there is Zimbabwe, and I think there is Zimbabwe yakatotumidzira vanhu to understudy kuti vaone zvii zvinenge zvichiitika because West Africa Cup of Nations, there's a lot of things. And I ended in 2006, and then I admired Chaderera and Minister and Chikwedere to represent Zimbabwe trying to bid for hosting Africa Cup of Nations. But I didn't have a tournament like that. So, nobody but Bom cannot study, understand how to host Africa Cup of Nations. And so, now this is Ningers Dior, so that if I told my planning committees, they don't know where. Negative template to use is those akaitika ku Ivory Coast and what can we learn. But the advantage of the TVs are not bad, kuti tiona kuti zvii zvirikuitika organizational mistake kwaona zvaanenge achitaunga ari from officiating to going out my referees, how are they handling the games, what do we need to be looking at from coach, my coaches vari kustart vachiona kuti my tactics, what is changing right now in line with modern trends. Because my modern trends, they say bora anongoonekwa only at big stages. Kana chichima big stages, World Cup, my Champions League, UEFA, and Africa Cup of Nations, maybe na CONCACAF, my South American big tournaments. Patoita analyze, bora rubenda kupi mazwanu, and my tactics are actually so happy. My teams aka win, say, what were they doing differently? My teams aka jiwa, what is it that caused them to lose?
Avo vangwari vakambora iridza chikwata chema Warriors vaCharles Mhlauri vachitaura naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari parunhare muno muAmerica. Vateereri musakanganwe kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk apo tichange tichitarisa zviri kuitika mubato reCCC pamwe nekusunungurwa kwavasikala. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Ongororo ya buda nasi inoratidza kuti vanasikana vakawanda vari kubatira pamuviri vasati vabvazera. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai muina Taboka Ncube munhau dze isindebele.